manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 10 2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nekolera hunodzikira zvishoma munyika. Apo chirongwa chekuwanisa vanhu nhomba yekudzivirira chirwere ichi chiri kuitwa mumatunhu akasiyana siyana. Vakakwikwidza musarudzo dzeparamende vari pasi pebato reCCC mudunhu raMashonaland East. Vanoti vasiyana nebato iri vachitevera vaNelson Chamisa. Tichakupai zviri kuitika kumakwikwi enhabvu eAfrica Cup of Nations kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nekolera hunoratidza kuti huri kudzikira zvishoma panguva iyo chirongwa chekuwanisa vanhu nhomba yekudzivirira chirwere ichi iri kuitwa matunhu akasiyana-siyana munyika. Mashoko akaburiswa nebazi rezveutano mukupera kwezuva nezuro anoratidza kuti vanhu zana nemakumi masere nevasere 188 vakawanikwa vaine chirwere ichi makumi mashanu nevaviri vari mudunhu reMashonaland Central muHarare muine makumi mana nevasere. Gwaro iri rinoti vanhu vana vanofungidzirwa kuti vakaurayiwa nekolera vatatu kuMashonaland Central nemwe chete kumasvingo. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi nyika yose hwakasvika pazviuru zviviri nemazana mana ane makumi manomwe nevanomwe kana kuti 2477 kuchitiwo uwandu hwevanhu vanozivikanwa kuti vakafa nekolera huchienda pamakumi manomwe nemumwe chete kana kuti 71 asi vanhu vanofungidzirwa kuti vakaurayiwa nechirwere ichi hwakasvika pamazana mana nemakumi mana nevasere kana kuti 448 mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano recommunity working group on health vaitai Rusike
zvinhu zvatinopembedza zvikuru kana uwandu hwevanhu vari kubatwa nekorera huchidzikira uye zvekare kana uwandu hwevanhu vari kurasikirwa neupenyu nekuda kwechirwere chekorera huchidzikirawo zvekare nekuda kwekuti makore ano atiri kurarama emuna 21st century tinenge tisingatombotarisira zvamuchose kuti kune vanhu vangarasikirwe neupenyu nekuda kwechirwere chechinyakare chakaita sekorera. Saka kudzikira kwachiri kuita kune dzimwe nzvimbo zvinhu zvatinokurudzira zvikuru.
Tiri kuona kuti uwandu uhu tichitarisa musi wa 8 muHarare hwanga hwakakwira kusvika pa67 iye zvino hwadzika kuenda kuma48 tichionawo kuti kuMashonaland Central musi wechina uwandu hwakanga huri 51 hwevanhu vatsva nezuro uwandu hwakasvika pa52 zvii zvamunotaura apa tingati pari kuonekwa here kushanduka kuri kuita kudzikira uyewo matanho ari kutorwawo ekudzivirira korera kune mamwe matunhu
zvinogona kunge zvichikonzerwa nezvinhu zvakati wandei chekutanga dzimwe nguva tingati vanhu vane dzidziso maringe nekuzvidzivirira kubva kuchirwere chekorera chepiriwo zvekare ndechekuti tiri kuona kuti vanhu vaakubayiwa nhomba dzimwe dzenguva nhomba inogona kunge yaakubatsirawo zvekare kudzivirira kana kuderedza vanhu vari kubatwa nechirwere ichi kwouyawo zvekare pamatanho ari kutorwa nehurumende pamwe naiwo makanzuru Tirikuona kuti nzvimbo dzakawanda kuri kucherwawo zviborani. Zvinogona kunge zviri kubatsira kuwanisa vanhu mvura yakachena. Kwouya iyo nhau yehutsanana, vanhu pachezvavo vanogona kunge vakutya kuti chirwere ichi chinogona kuuraya nekuda kwekuti vari kuonawo vamwe vangave vavarikidzani kana kuti dzingave hama dziri kurasikirwa neupenyu ichi.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare muHarare nestudio 7. Vakakwikwidza musarudzo dzeparamende mudunhu remashonaland East vari pasi pebato reCitizens Coalition for Change vakasangana pamurehwa nemusi wechina vakabuda nechisungo chekuti vasiya bato reCCC vachitevera vaNelson Chamisa. Vaive nhengo dzebato rinopikisa ava vanoti vatora danho iri mushure mekuona kuti kumhunga hakuna ipwa, vachiti mushure mekusiya bato kwavachamisa vakanogara pasi nevanomirira mumatunhu akasiyana-siyana anove 23 emumashonaland East vakawirirana kuti naivo vasiyewo bato reCCC. Kuti tinzwe zvizhinji tabata mumwe wakabuda muCCC vaKennedy Nyabinde avo vakakwikwidza vakamirira CCC mudunhu remurehwa North.
Ndichokadii vakange miri takasangana nezuro pano pamurehwa tiri maMP ose angakamirira CCC emashonaland East province, tikaita chisungo chekuti isu sevatungamiriri vevanhu vakanga vari maMPs eCCC ose hatina chatisaita chine chekuita nezveCCC. Takazvibvisa pane zvose zvinotikuita seCCC tikatevera mutungamiriri wedu vaNelson Chamisa sekutaura kwavakaita vachisiyana neCCC pavakaresaina kuve mutungamiriri weCCC. Isu tinobhiliva his leadership, tinotevera vachamisa semutungamiriri wedu. Saka isu semashonaland East takaita chisungo maMPs ose chekuti hatisimiri chekuita chinhu chineCCC.
Chii chakasvitsa kuti munge muchitora danho iri nokuti takanzwawo chikonzero chakapiwa navachamisa vachibuda vakazvibudira mubato iri pachezvavo?
Danho iri ndechekuti isu tinoteera vachamisa semutungamiriri wedu. Saka maridi yakapiwa navachamisa ndovatakaongorora tikaona zvakakodzera kuti isu titeere mutungamiriri wedu, because mutungamiriri haana kubuda muCCC nekuda akabuda nezvikonzero zvinobatirawo isu sevatungamiriri. Pati yedu yeCCC yatanga takamira nayo tikaona kuti ipati yakahaidzikwa.
Musati matora danho irori ramakatora rekuti maziviswa kuti mabuda mubato reCCC, makagarawo here pasi nevanhu vamunomirira mumatunhu menyu mukasunga chisungo chimwe chete chekuti mubude mubato iri?
Hongu takagara vajuvaka nemini musi yekutanga chaivo vakatara vachamisa kuti vasiyana neCCC havasiyani chekuita nezveCCC. Takatogara pasi isu semurehwa North kuno, takagara pasi nemutungamiriri wose, makanzirazi ose nevanhu vose vakanga vaitevera CCC. Takagara pasi tikaonesana, tikabuda muchisungo ichocho chekuti isusu semurehwa North constituency hatisimiri chekuita nechimwe chinonzi CCC. Kubva kuregalia, kubva kumaslogans, kubva kune zvose zvinechekuita nechinonzi CCC, zvinova zvimwe zvinhu zvakaitwa nevatungamiriri vari kumakontinendi ese akasiyana ari muno mumashonaland East.
Vanga vari mumwe wevakabuda mubato reCitizens Coalition for Change mudunhu remashonaland East vaKennedy Mandaza vari parunhare pamurehwa neStudio 7. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi pamwe nezvematongerwo enyika dzinoti danho rakatorwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekubvisa makambani 21 kubva pamakambani ehurumende anosungirwa kunge achitanga azivisa veruzhinji kana kuvhenekwa asati atenga zvinhu zvekushandisa vachiaisa pasi pemutemo mutsva wePublic Procurement and Disposal of Public Assets Act richakonzera huori hukuru muhurumende nemunyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi Taboka Ncube weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Zvaitwa nemutungamiriri wenyika nerimwe divi zvinogona kunge zvakanaka pakuti zvinobatsira makambani aya anzi asateedze urongwa hunoitwa kana makambani achitenga zvinhu public procurement. Asi nerimwe nzira zvinogona kuvhura goni rewori nekuti zvine zvakuendera nekuti makambani aya anenge ari kusarudzwa sei uye ndana nani makambani iwayo. Saka zvinogona kutovhura rimwe goni rinogona kusiya zvinhu zvisina kuita zvakanaka.
Mutemo uyu wakanakira chii? Ungabatsira sei makambani aya?
Mutemo uyu unobatsira pakukurumidza kufambisa zvinhu sezvo mamwe makambani acho ari munzvimbo dzakakosha dzezveupfumi. Atingati muchirungu critical areas within the economy. Saka izvozvo zvinogona kubatsira kuti makambani aya agone kutenga zvaanofanira kutenga, agone kuita basa ravo, zvigogonawo kuti zvibatsire mune kupundutsa zveupfumi mukati menyika yeZimbabwe. Asi nyaya yataurwa yehuori iyoyo, pane ngozi huru chaiyo chaiyo nekuti uori yagara iri riri dambudziko riri munyika yeZimbabwe.
Saka kana mutemo wakadai wavapo zvinorevei, zvinoreva here kuti makambani aya hapasisina anogona kumatarisa kuti ari kushanda sei panyaya dzekutengwa kwezvinhu?
Zvinofanira kuitika ndizvozvo kuti panofanira kunge paine vanovatarisa. Asi zvaita uori muZimbabwe ndezvekuti kunyange ivo vanenge vanzi vavatarise vacho vanogona kupinda mudande mutande reuori. Saka zvobva zvashaya zvazvabatsira kuti kunyange paine vanotarisa uori hunogona kungoramba huchingoenderera mberi nekuda kwekuti naivowo vanotarisa vacho havana vapinda munyaya dzacho dzezveuori.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunare muSouth Africa naTaboka Ncube Studio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica yaparura urongwa hwekuferefeta kuona kuti sei imwe ndege yakazvimirira yoga yakaedza kumhara zvechimbi-chimbi mune mumwe mugwagwa wedunhu reFlorida nechishanu yakazodhumirana nemotokari zvakakonzera tsaona yakaipa zvakasiya vanhu vaviri vafa. Bazi reFederal Aviation Administration rakati ndege iyi yerudzi rweBombardier Challenger 600 yaive nevanhu vashanu pakaitika tsaona iyi nenguva dza3:15 masikati. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Zvino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Emilda Tsumba vanova ivo munyori wemabhuku uyezve vachishanda nekubatsira madzimai nenyaya dzemudzimba. Ndinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu mukatitsananguriro kuti chii chakaita kuti mufunge kuti mutange kunyora mabhuku.
Ndinotenda Mavelas waita zvako ndakatsanga kunyora mabhuku pandakaishaikirwa nemwana wangu mukomana wechipiri akangorega kumuka rimwe zuva saka chiitiko chakadaro chinobaya mwoyo ndakanyatsoshaya kuti ndozvigamuchira sei saka ndakatanga kungonyora zvandaifunga mupfungwa mangu ndichingonyora pamapisi mapepa ndichingonyora kusvikira ndatoona kuti kwingarato mubhuku iri ndikaona zvakare kuti kunyora kunoporesa kunyora kwandaiita ndichidurura mwoyo wangu ndichichema misodzi zvakandibatsira chaizvo bhuku iroro riri kubatsira vanhu vakawanda
bhuku iri rinonzi chii uyezve mwanakomana anga aine makore mangani
mwanakomana anga aine makore 27 bhuku iri nechirungu rinonzi the unexpected rinorondedzera maendero akaita mwana nekugamuchira kwandakazviita nekuzokwanisa kufamba rwendo rwacho rwairwadza
pane mamwe mabhuku amakazonyora here mushure mebhuku iri
pandakatanga kunyora bhuku iroro ndakazozviona kuti kwenga ndakadzakura zvakawanda mandiri plus ndaida kuramba ndichingorapa ndati kunyora kunorapaka saka ndakanyora ndobva ndasvika pabhuku number 22 makumi mairi nemaviri ndikati kuzvazvatiwo zvebasa izvi ndobva ndatounganidza mabhuku acho ese ndobva ndatoaisa inonzi book launch kurakidza vanhu zvananga ndichiita kubvira ipapo handina kuzombomira kunyora izvinoizvi ndikutonyora bhuku number 47 makumi mana nemanomwe ndora ndikutonyora izvezvi
tinoona kuti muri muno muamerica pari zvino pane zvirongwa zvamuchange muri kuita here
kufamba kwakangonaka zvandiri kuno izvi inguva yekumbozvisudurudza ndichingonyora kwatinogara uku ndiri munhu anobatsira vanhu vakawanda vanoda mudzimba vanorwa mudzimba vanoita sei saka kumbosuduka kudai ndambouyo kuzoona vazukuru ndichingogara kudzikisa pfungwa kumbozorora chaiko kuzorora kunodiwa nemunhu wese
kana muri kumusha ndeapi mabasa amunenge muri kuita ekubatsirawo madzimai
kazhinji ndinodzidzisa vanhu kunyora mabhuku nekuti munhu wese akatakura zvinhu zvisiri zvake zvinofanira kuzikanwa nenyika saka ndinodzidzisa vanhu kunyora mabhuku ndinodzidzisa vanhu kugara mudzimba ndakaroorwa nemurume wangu taane makore makumi mana nematatu gore rino ndere 44 years gore rino saka tinoona kuti takatakura zvakawanda zvinoda kubatsira vechidika vari mudzimba saka kunyanya kana ndiri kumusha uku ndinonga ndakangozadzwa nevanhu vanoda kuve vachibatsirwa mudzimba
vanenge vachida kuona mabasa amuri kuita vanokubata ipapi
vanondibatsa ndinongowanika panhamba dzangu ndinowanika pafacebook munhu akangoenda pafacebook akanyora kuti email datsumba munobva matondibata tobva takutotaura panhamba dzangu dzefoni dzinonzi plus 263 772 400 517 ndinobatika pawhatsapp ndinobatika pauemail ndinobatika palinkedin ndinobatika pese pamasocial media ndiripo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu nhasi tichitarisa kusungwa kwakaitwa mhuri dzinodarika mazana matatu muward 24 kuchecheche kuchipinge dzichipomerwa mhosva yekuzvigarisa zvisiri pamutemo panzvimbo yehurumende izvi zviri kuitikawo munyika yose vamwe vachibviswa muminda yavanga vagara kwemakore anodarika makumi maviri mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano rinoshanda nenharaunda replatform for youth and community development vaclaris madhuku
mm-hmm. angati nemusi wechitatu 7 February vagari vekwachicheche kunoku vanopfuura dzimba atingati mahouseholds 312 vakapihwa tsamba nemapurisa epachisumbanje zvekurapi vachinzi vasungwa nemhosva yekugara pavasingafaniri kunge vachigara uye kuvaka pavasingafaniri kuvaka panzvimbo yatingati gazetted land zvichitorwa mubumbiro remutemo kana kuti musection inowanikwa kuregional town and country planning act chapter 29.12 ichiverengwa section 24.1 yakatsamirana nesection 24.4 inonzi nemuchirungu unlawful carrying out development by illegally erecting structures on gazetted land.
Saka ivo vari kubviswa panzvimbo ava vari kutambira here kuti vakapara mhosva vamadhuku?
Nyaya yatirikurukura nezvayo pano hatingati vagari ava vakapara mhosva kana kuti tivatore sekuti macriminals, nekuti nzvimbo yavari kugara iyi iri under headman Mahachi, under chief Musikavanhu, inzvimbo yavagara vachingogara pakuzvarwa kwavo vachiita muonerwana vamwe vachizvarwawo vana vachienderera mberi. Asi chiri kuitika ndechekuti mugore ra1982 hurumende yakambogadzira yavaiti transitional national development plan yekuti nzvimbo iyi ikudzwe kuita dhorobha, asi ichisanganisira mahectares angati 1055 zvichienderana nevision yavangainayo. Asi pari zvino yakuda kunzi ikure nzvimbo iyo 2203 hectares. Asi kuti zvinge zvichiitika izvi zvine matanha zvinofanira kunge zvichifambiswa. Saka mukuita kwazviri kuita zvipane zvakawanda zviri kufamba zvakanaka munhaurirano. Asi vagari ivo vachishandisa mitemo yatiinayo munyika yeCommunal Lands Act inenge ichitaridza kuti kana vachinge vachibhadhara mitero kwasabhuku vachigara pavakaratidzwa nasabhuku ndopavanogara, kana vachizvara vana vachienderera, havana chavanenge vakanganisa. Saka kunzi vanzi vapara mhosva tinoona sekuti hakusi kufambisa nyaya zvakanaka, sezvo vari kunzi nhasi vari padare asi hakuna mhosva yatinoona sekuti vanenge vakapara. Inyaya dzinofanira kunge dzichikurukurirwana, dzichitaurirwana kuti vision inenge ine hurumende yofambiswa zvakanaka nemitemo irimo munyika inosanganisa maacts anenge aripo. Tine Rural District Council Act, tine Traditional Leaders Act. Zvikabatanidzwa izvozvo hazvingavapi mhosva. Inyaya dzinofanira kutaurirwa nadzide mapurisa, hadzide matare.
Tiri kuona kuti dambudziko rekubviswa kwevagari harisi kudunhu reChipinge chete, asi kuti idambudziko rakabata nyika yose. Imiwo zvii zvamuri kuwana mukushanda kwamuri kuitawo nemamwe masangano?
Mukoma Kujonga, patiri kushandawo nemamwe masangano akazvimirira anosanganisa reZimbabwe Lands and Agrarian Network, Zimbabwe Lawyers for Human Rights, Alliance of Community Based Organization. Tiri kuona kuti munyika yeZimbabwe dambudziko riri kunetsa rekuti vanhu vari kubviswa pavari kugara ratekeshera zvakanyanya. Tinoona kuti dzimwe nzvimbo kwana Mutoko kundo zviri kuitika kuhwange cheGutu kuchiredzi kwana Chilonga uko kuno kuChipinge Mwenezi nedzimwe nzvimbo zhinji dzatingati peri urban. Muchiona kuti kunana Dombo Shava seke Goromonzi ndo nyaya iri kuitika. Izvi zviri kunyanya kuitika nekutiwo dimandi yelendi yakura zvakanyanya, uyewo value iri kupikwa kulendi yakwira kupfuura zvayaimboitwa.
Saka chii chiri kuita kuti dambudziko iri risagadziriswa richibva rangopedzwa?
Tingati kuti nyaya idzi dzinge dzichitanga hadzisi kupera inyaya yekuti pane kukwikwidzana kuri kuitika pane vaya vatingati ndiwo maland authorities. Sekuti tinoziva kuti kana uri kugara mucommunal land unenge uchiti masabhuku tinoti iwo machiefs nana traditional leader vedu vane simba rekuti vanopa munhu pekugara. Asi nesaidi rekoko Rural District Council ine simba rokupa vanhu pekugara, pozoti zveministry of land inopawo vanhu pekugara ichimirira simba rapresident. Saka tiri kuona sekuti kunzvimbo zhinji zvine kuda kuti hazvinonyatsa kurongeka kuti ndiye anofanira kunge ane simba iri, apa vanenge vachitatsurana vazhinji vaakuda kuremekedza simba rapresident chete. Saka muri kuona kuti simba rapresident iri ndo rinenge richinzi pese panenge pangoita vanhu vaita makwiki kuti president vati vachishandisirwa simba rinenge risiri ravo, yatingati abusing simba rapresident. Saka muri kuona kuti masabhuku pangwe pacho vaakutorerwa simba iri, pamwe pacho RDC yacho malocal authorities akutorerwa simba iri pachingonzi president. Saka vaya vanenge vakwanisa kuti mukutaura kwavo nekuita kwavo vhoti riri kumirira president ndo vanenge vaakuiswa pamberi. Saka problemu iyoyo haisi kupera nekuda kwekuti pese pakutaura dambudziko iri panobva panzi taisa simba rapresident. Saka inyaya yatinofungidzwa inofanira kutariswa zvechimbi chimbi tichibatanidza ese mapazi anofanira kunge ari kuti arikuita nezvenyaya yekubviswa kwevagari yatingati land displacement and land disposition.
Vanga vari mukuru wesangano rinoshanda nenharaunda replatform for youth and community development vaClarice Maduku vari parunare kuchipinge nestudio 7 muchirongwa cheupenyu hwedu our lives. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Zvikwata zviviri zvenyika dziri mugungano reSADC zvinoti Democratic Republic of Congo neSouth Africa zviri kupinda munhandare yeFelix Yufet Boigny kuIvory Coast manheru ano kurwira menduru yebronze yeAFCON 2023 zvinodzokorora vachifanodziisa nhandare kwakamirirwa mitambo mukuru wefinary pakati peNigeria neIvory Coast mangwana. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Je kwata izvi zviri kupinda munhandare na 10 manheru ano nguva dzimwe chete dzichatambwa finali mangwana zvicherwira chinhano chechitatu uye menduru yebronze yemakundano aya. Vakawanda vanotevera mutambo wenhabvu vanoti mutambo uyu wakaoma kunongedzera anokunda nekuti Bafana Bafana nemasimba boys zvakaenzana pamasimba. Munzira yekusvika pavari apa zvikwata izvi zvakatamba zvinodakadza kusvikira DRC yarohwa neIvory Coast South Africa ichikundwawo neNigeria masemifinari. Muongorori wemutambo wenhabvu vaAdmaya Muimeke vanoti zvingarwadze vakawanda South Africa ikadzokera kumba isina chayakabata nematambiro ayakaita makundano aya.
Vanga vachitamba seteam saka zvinonge zvakanakawo kuti vakwanisewo kudzokera kumusha vatafed position.
Aimbotambira zvikwata zvinoti Mota Action, Blackpool, Lanterns nemunomutapa muZimbabwe akazoenda kuSouth Africa, Germany neVietnam. Alvin Nduduma anoti akafadzwa nematambiro akaita South Africa makundano aya.
South Africa ikatamba ikaedza ukatamba vangawane strategy game plan kuti isu tinotanga takadai tisina nhabvu tinomira takadai tariwana tinoenda nenzira iyi kuti tikwanise kunopinda tichiwana mambure kune opposition.
Mutsigiri wechikwata cheyadha vaSamson Mutukwa vanoti semaonero avo South Africa inokunda nekuti ine vatambi vanoziva kukanda chikumba mambure.
Vaguma neSouth Africa kumberi kwavo uko kuri kuratidza kuti vari kuningira vari kunanga gedhi zvisingaita bazuwo ha South Africa inobudirira.
South Africa ine vatambi vakaita saPercy Tau, Evidence Makopa naMihali Mayambela vari kushura mare kumakwikwi aya. Asi murairidzi wemutambo wenhabvu Edmond Mutetwa anoti DRC iri kukunda nemhaka yeshungu dzekutariswa pasi kwavari kuitwa nevakawanda.
Hapana imbosvika DRC ichasvika ikoko, saka mutambo uchapera wakati DRC ichawina, ndo maonero andiri kuita.
DRC yacho inotamba yakabatana sechikwata asi ine vamwewo vatambi vanoonekera nezvidavado vakaita saGail Katuka, Gideon Kalulu na Chansa Mbemba. Zvikwata zviri izvi zvichatambidzwa mari inoita iyo mamiriyoni maviri nezviuru makumi mashanu zvemadhora ekuAmerica yekusvika musemifinari. Chikwata chichatora mukombe uyu mangwana pakati peNigeria neIvory Coast chichatambidzwa mari inoita iyo mamiriyoni manomwe chinokundwa chichiwana mamiriyoni mana emadhora. Nigeria iri kutarisira kutora mukombe uyu kechina kuchitiwo Ivory Coast ichitarisirawo kusimudza kechitatu. Makundano eAfcon ari kusvika kumagumo mangwana uyezve achadzoka zvekare kwapera makore maviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro yenhau zvakare. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nekorera unoramba uchidzikira mune mamwe matunhu emunyika panguva yechirongwa chekuwanisa vanhu nhomba yekudzivirira chirwere ichi chiri kupararirawo munyika. Vakakwikwidza musarudzo dzeparamende vari pasi peCCC mudunhu remashonaland East vanoti vasiyana nebato iri vachitevera vachamisa. Anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mwina Praxidis Jeremiah.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.